Sangano reZimbabwe United for Progress rinoti rakaumbwa mushure mekunge hurumende yeSouth Africa yaumba homwe yemari inobatsira zvizvarwa zveSouth Africa chete zviri kuvhiringwa neCovid-19. Sachigaro wesangano iri amai Martha Chasi vanoti sangano ravo rine vanhu vakasiyana siyana vakaunganidzwa kuti vayamure zvizvarwa zveZimbabwe nekuzvitsvagira mari, chekudya, pekugara nezvimwe zvinokosha muupenyu.
Zimbabwe United for Progress in non-profit organization yakatangwa South Africa kutanga kwa April 2020 kana kubva kuti pakatanga lockdown. Mubatanidzwa umu mune vanhu vakasiyana siyana kusanganisira vakuru vemakambani, vakuru vemachechi, vamiririri vemabato ematongerwo enyika, vashandi nevamwewo vanhuwo zvavo vane chido chekubatsira. Mubatanidzwa weZimbabwe United for Progress mune vanhu vanosvika makumi masere, asi steering committee kana kuti komiti iri kufambisa zvinhu ine vanhu gumi nesere chete. Vamwe vese vano batsira nemazano kumobilize madonations uye nezvimwewo zvinhu zvakasiyana siyana.
Amai Chasi vanoti basa guru rekutanga nderekuyamura mhuri yeZimbabwe yose iri muSouth Africa iyo yakatarisana nematambudziko ari kukonzerwa nechirwere cheCovid-19.
Mubatanidzwa uyu imbeu yakadyarwa nemumwe vatungamiri vedu vanonzi Reverend Munashe Munashe. Chinotisanganisa isu seZimbabwe United for Progress ihanya kana kuti rudo kana chido chekuda kubatsira vana veZimbabwe vanenge vawirwa nematambudziko akasiyana siyana munyika yeSouth Africa. Parizvino dambudziko guru ratakatarisana naro COVID-19 kana kuti coronavirus. Kuti tikwanise kubatsira hama dzedu zvine kuremerera kwenguva yakakura, takaona zvakakodzera kuti tiunganidze vanhu vakawanda vanobva muzviitiko zvakasiyana siyana uye vanoziva kana kuti vanokwanisa kuita yatingati pachirungu vane influence munzvimbo dzavari, tiwane rubatsiro rwakakura.
Sachigaro wesangano revemabhizinisi ekuZimbabwe achiri kusimukira Vastain Makwara vari kukumbira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti ibatsire nepose painogona, napo kupa sangano ravo chikafu, mari kana rubatsiro rwavanokwanisa kuitira kuti sangano iri rikwanise kubatsira vari kutambura munyika iyi.
Kubatsirana kwatiri kuita uku nekupa chikafu, tinokumbira maZimbabwe, tinokumbira vanhu vese kuti tinge tichibatsirana pamwe chete neinitiative yatakatanga iyi kusapota nekusimudzirana. Tinogona kuenda pako getfunding.com/ZimbabweUnitedForProgress pari pawebsite kuti tikwanise kunge tichipa.
VaMakwara vanoti vose vanogona kubatsira nemari vanokwanisa kuisa rubatsiro rwavo mubhanga resangano iri reFirst National Bank.
Tinogona kuenda paFNB account yedu ndeyeFNB inova ndiyo 62851306285. So South African Bank inova ndiyo FNB. Tinogona kupa zvekare ipapo.
Mutauriri wesangano reZANU-PF mudunhu reSouth Africa uye vachiona nezvekufambiswa kwemashoko muZimbabwe United for Progress vaKennedy Mandaza varumbidza kubatana kwemhuri yeZimbabwe kunyanya mapato ezvematongerwo enyika.
Sangano reZANU-PF muSouth Africa tinofadzwa nekubatana kwakaita vana veZimbabwe vari pasi pesangano reZimbabweans United for Progress kuti vabatsire avo tambudzika nekuda kwematambudziko aunzwa neCovid-19 kuti vachande semhuri imwe yeZimbabwe kubatsira avo vari kutambudzika pari zvino. Ichi chiitiko chinokudzwa nekuyamurwa nekuti chinozadzisa chido chemukuru wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa, avo vanogara vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vashande vari pamwe chete kusimudzirana pamwe nekusimudzira Zimbabwe.
Imwewo nhengo yesangano iri uye vari munyori weMDC mudunhu reJohannesburg neBotswana neNamibia vanhamo Chikore vanoti vakaona zvakakosha kuti vaise zvematongerwo enyika parutivi kuitira kuti vabatsire mhuri yeZimbabwe panguva yakaoma iyi.
seMDC Alliance South Africa tinoshushikana zvikuru tichiona kushupika kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe panguva yeCovid-19. Takaona zvakakodzera kushanda nemapoka akasiyana siyana mukutsvaga rubatsiro rwekuraramisa hama dzedu. Tose takabata pasi peboka rinonzi Zimbabweans United for Progress. Chisungo ichi ndechemaZimbabweans, chisinei nezvekuita nezvematongerwo enyika, asi chiine donzo rekuvaka zambuko reupenyu hweraramo ine dignity yevana veZimbabwe.
South Africa yave nevanhu vanosvika mazana maviri nevatanhatu vafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru gumi nechimwe chete nemazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 11,350. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.